Kureva kuti munze mune mafunze panobuda chinhu pesa chatobuda nechinhu kureva kuti mukanwa mune masiriri Ushitako na kutindo chisa Ndiani akambo chisa